danu ya sheza mapurisa kuti amise msangano wedu wangu wachiitwa in a private residence. Patanga tine madida zvedu ari about 20 vachiita musangano we-district executive kupiriri kumanika leni tichionesana mafambiro atinoita semusangano. Saka ndodambudziko ratiri kusangana naro.
Manga makapiwa mvumo here nemapurisa yekuti munge muchiita musangano iwoyu?
Musangano wekudzimba hauni clearance from the police nekuti mutemo uri very clear. Law and order maintenance iri clear pakuti musangano inopikwa ndeipi. Misangano inoitwa pajekerere yatinoti mapublic space ndo musangano inofanira kubhukwa, asi vanhu vanobvumidzwa kuti vaite musangano mudzimba.
Pane vasungwa here pachiitiko ichi?
Parezvino mapurisa anga achitaura nedistrict leadership yavaendana questioning, but hapana munhu anga achinzi atosungwa. Ndo ripoti yatinayo kuno kukunishwa.
Imi sebato maona sei chiitiko ichi uye chinosiya papi kushanda kwenyu sebato munyika?
Munyika muno ndo nyaya tachitaura kuti MDC kuzanupf ibato rakatopanwa nekuti havadi kuti vanhu tiite musangano wedza misangano muhombe kana musangano mudiki, nekuti ZANU-PF iri kuona kuti vanhu vemdc alliance iri kutungamirwa navachamisa vakaramba vachiita musangano munogona kuita problem panyaya yekuti varamba vakabatirira pachigaro chehurumende, asi tisinoenda mberi nemisangano yedu nekuti vemdc ipolitical party yakarejista iri pamutemo, haisi bandi political organization.